Jonathan Banda ndo gara ku haborin ndo message na yo kuvana ve Zimbabwe veshe ndote na nyinyara ramakaita pa bisa kuvetwa mutinga mira kangari po ane ndote ndo veshe kaita zvese zvakanaka pa kumberi kwedu ndo kumbira kumhoresa mukoma wangu ne mhuri yake kuchinoi anonzi Golden Banda nemukadzi wake ndokumbira kumhoresa masekuru angu kwagutu ndokumbira kumhoresawo hama dzangu dzese ambuya vangu natezvara vangu vari kwachikwaka tigoisawo meseji kune mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu ndiri takatarisira kuti tinotarisira change totarisira kuona zvisikosii tatisa kuona hunyani pao pen paper tatisa kuona makambani makuru emuzimbabwe achivhurwa ii once led that intelligence organization emuzimbabwe so we are looking forward toona intelligence dzenyu dzishanda nevana vese vezimbabwe hatikurudzirei tiche zvakamutibatane pamwe chete ngoita chinhu mwe chete chinobudisa kuitira vana vedu mangwana amen
ya indotwa Robert Mthebe nyika ndirogara kubudiro 4 ndokwandiri kutaura kunoku but holiday yatina ndokurudzira yangu ndeyekungoti vanhu tongotanga horiday mune zvakanaka iholiday kungotiwo tinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana mataona mukati mumugwagwa mukutiba kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mukumwa kwatinoita hwahwa mukuhamba wahomu tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchiswa chiyadzoko kuti ndichingovafarisa zvekungoti makadi zvenyu muriko mune horida yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko ndongovafarisa izvo zvakare nevari mugwagwa vari kufamba munzendo vari south africa hama dzangu ndongodzifarisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo panguva dzinoi
ndiri mapfumo sigauke ndiri kufona ndiri kulewis stifford south africa ndiri kufara neholiday yatiri pairi kuti takambozorora kuenda kubasa ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara vachindibikira maresipi avo avanokwanisa vachindipa masurprises tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa vachibika tichidya ndichivabikirawo maresipi andinoziva vanofarira tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka holiday yese panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuzimbabwe ndine group rehama rinonzi mahuza sisters masista anogara achifara tiri pamwe ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuzimbabwe vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro ndinotarisira kuti zvicharamba zvichienda zvakadaro ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha vananozi vananozi lilo vananotando vananonweva vanatula nanasekuru evans ikoko ndinoti nakirwai asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees nokuti hatidi kuzohonzwa mafoni calls makutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana aiwa farai nesu tiri kufara tirangarirani neminyengetero nesu tinenge tichinamata tichitenda mwari vatipfumugoreo2017 tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018 takatarisira zvidafudaf kuti tichawana mablessings ari kuuya double ndo zvatinotarisira aiwa muve nenguva yakanaka
maita zvikuru nekutibata kuno nditangai mapfumo ndiri kubotswana kugaborone ndoda kukwazisa nekuwisha vanhu vose vemazimbabwens nguva yakanaka takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka tinotenda zvikuru nenguva yose and all hard working zimbabwens wish you the best thank you very much have a merry christmas and happy new year bye
tinokugamuchirai vana vemuno muzimbabwe nenguva ino yechristmas ndotwa tapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuaustralia kupeth tingori musizeni yedu yechristmas tiri kufara tiringuva nehama neshamwari tichigocha tichiona kunaka neruoko rwamwari tichingotenda mwari negore ranga tinaro iro ranga riri gore rakanaka zvikuru of course vamwe you might have not had the best year but tinongotenda mwari chiti next year will be a better year kunyanya ndichada kungotenda shamwari hama nekutinamatira nekuvava nesu uyezve changoencourage vana vezimbabwe kuti rambai makashinga ninguwa ino ya tiri ninguwa ye Christmas shakawanda sunoitika panofamba mugwagwa musanyanye kudrive maka mwadoro but kuwa to avoid drink and driving shungu kuinkareja ishiti rambai mchita zwakanaka endai kumachechi sangana ine muri zenyu farai pray my presence let the joy iwe ichiwedzera muri dzedu and kune avo who are not with their families tinongo kuencourage kuti just look for vanhu vamunoenda kunoona shamwari uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko mogara moona ukuru hwamwari and changokutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu anotiitira zvakanaka nguva dzose chango kuencourage vana veZimbabwe uyezve even tichipinda mugore rakanaka ngatipinde tine mufaro tine tarisiro tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka and richava gore rakanaka tichingoramba tichiona ukuru hwamwari mukati medu so ndinongo kuencourageai tinokutendai nenguva yenyu yekuti teerera paredhiyo yedu inoi tichingoti mwari aramba achikuitirai zvakanaka ende muropafadzwe muine ruzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.